Mangwanani akanaka atereri, tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechishanu Gunyana 13, 2019. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Tiri kubudisa chirongwa ichi live izvozvi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Ini ndiri Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi havasi kuzoradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Vakawanda vakakuvara kuRufaro Stadium nezuro vachimhanyira kunoona mutumbi wava Mugabe. Tichanzwa zvinobva kwamuri imi vateereri veStudio 7. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi havasi kuzoradzikwa kumarinda eHeroes Acre mushure mekutadza kuwirirana pakati pehurumende nemhuri yavo. Mhuri yavo yarambawo kuzivisa veruzhinji kuti vacharadzikwa kupi uye rini. Blessing Zulu anotipa nyaya inotevera.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa avo vaenda kunobata maoko kumhuri yavaMugabe kumba kwavo kuBlue Roof kuBorodeo Brook Harare vati vainge vakumbira kuita musangano namai Mugabe kuti vazeye nyaya dziri kunetsa asi vainge vasati vawana mhinduro.
Ndakataura kuti tinokwachengeta nesvondo asi kuti tinovachengeta sei hatisati tataura. Ndototi ndataura naamai tawirirana dovana mazana avo tinoita share.
Asi vachipedza kutaura mashoko aya vaMnangagwa vabva vaona mhinduro yavange vachitsvaga zvapakuti vamwe vanhu vose kusanganisira nengo dzePolitburo vaburitswe mumba pachigarwa dare. Asi semataurio azoita mutauriri wemhuri yavaMugabe vaWalter Chidhakwa zvabuda pachena kuti zvakona n'anga murapwa achida.
Pfungwa dzehurumende, pfungwa dzePolitburo nezanupf amaiwo akataura pfungwa dzemhuri yekwaMugabe mhuri yekwakariga mombe nakushuwa zvazotiita kuti tikwanise kuenderera mberi nepurogiramu yedu. Saka tichazenge tichiprinta purogiramu yanhasi nepurogiramu yamangwana nepurogiramu yemusi wesatati tichiidistributa. Ndinovimba kuti tinowana nguva yekuzviita izvozvo.
Vane ruzivo nezviri kuitika vanoti kubva zvakabviswa vaMugabe pachigaro nechisimba muna mbudzi 2017 mhuri yavo navaMnangagwa ave makara asionane. Mhuri yavaMugabe yaudzawo Studio 7 kuti vakatonyanya kurwara pavakapidigurwa nemauto. Asi vachitaura kuvanhu vange vakaungana nhasi vaMnangagwa vati vakaedza nepose pavanogona napo kubatsira vaMugabe vachirwara. VaMnangagwa vativo mumwe mutevedzeri wavo vaConstantino Chiwenga avo vari kurwara vari kuChina vatumirawo mashoko enyaradzo. Mutungamiri webato rinopikisa reMDC vaNelson Chamisa nevamwe vakuru mubato ravo vaendawo kumba kwavaMugabe. Vamwe vaendawo mudzimai wevaive mutungamiri webato iri vaMorgan Tsvangirai, amai Elizabeth Tsvangirai. Mhuri yavaMugabe yati kutanga musi wesvondo ndiyo inenge yobata basa uye iri kutarisira kuenda navo kwamurombedzi vasati varadzikwa. Madzishe ekumusha kwavo kwaZvimba ambosangana achizeya nyaya iyi. Madzishe aya akambosanganawo navaMnangagwa mazuva mashoma apfuura. Asi vachitaura pachiitiko chanhasi vaMnangagwa varamba zviri kunyorwa nevamwe mumapepanhau kuti vakaedza kupa madzishe aya chioko muhomwe kuti vati vaMugabe varadzikwe kunoradzikwa magamba kuHeroes Acre.
Hatina chatinoita tinopesana nemwi hapana. Ndinofara kuti madzimambo vakauya vakaonana neni kuTazimba.
asoona mapepa kunzi takavatenga hapana akambo wakokora yangu kupirwa kunzi hapana asoona kunzi takatenga madzima pafi vakauya zvakana zvakanaka naka uye ndikavaudza kuti imwe samaridzi vomunhu ndimwe mweka mashoko eyo atinofanira kuteerera
Vamunangagwa vatiwo pane vatungamiri venyika gumi neimwe vachauya kuzochema vamugabe nemusi wesvondo vanosanganisira Vasiru Ramaphosa vekuSouth Africa vaEdgar Lungu vekuZambia uye vaUhuru Kenyatta vekuKenya ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Blessing Zulu
Vanhu vakawanda vakakuvara nezvuro munhandare yerufaro mushure mekunge zviuru zvevanhu zvatsikirirana zvichimhanyira kunoona mutumbi wevambo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe. Godwin Mangudla anotipa nyaya inotevera.
Mutumbi wavaMugabe waendeswa kunhandare yerufaro stadium kumbare uko vakatora mhiko yekutungamira nyika muna 1980 mutumbi wasvika munhandare uri muchikopokopo cheuto reZimbabwe National Army mushure memunamato mudzimai wavaMugabe amai Grace Mugabe nevana vavo ndivo vatanga kuona mutumbi wavaMugabe kwazotevera veukama makurukota ehurumende nevanyarikani uye mushure meizvozvo munhu wese angari munhandare apiwa mukana wokuona mutumbi Pakutanga, vanhu vange vachifamba zvakanaka vari mumutsetse, asi mushure mechinguva, vanhu vazopinda vakawanda, izvo zvakonzera kukuvara kwevanhu vakawanda. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumapurisa kuti vanhu vangani vakuvara. Chirongwa ichi chambomiswa, uye pazoshedzwa mapurisa anodzivirira nyonganyonga, kuzogadzirisa zvinhu, izvo zvazoita kuti chirongwa ichi chienderere mberi. Mumwe musikana wechidiki uyo atanonzi Machuma, audza Studio 7 mushure mokuona mutumbi waMugabe kuti arwadziwa zvikuru kuparadzana navaMugabe.
Tarwadziwa nekuparadzana nakulu wedu. Zimbabwe tarasikirwa zvikuru. Even isusu mayouth tarasikirwa. Saka tirikungoti vafambe zvakanaka kuti
Vaimbomirira mbare mudare National Assembly vatendaisa vanhu vataurawo neStudio 7 mushure mokuona mutumbi waMugabe vachiti vadzimbikana zvikuru.
Hakuna munhu anorarama zvachose asi munorwadziwa kana muchitarisa mabasa akaitwa nemunhu. Tinoti ngavazorore gamba renyika, gamba reAfrica, vazorore murugare, totambira kuti Mwari werugare achavatungamira murwendo rwavo.
Dr. Paul Chimedza, avo vakambomirira Gutu South muparamende, vaudza Studio 7 kuti vafara zvikuru kuwana mukana wekuparadzana navaMugabe, vachiti vanotenda basa guru ravakaita mukusimudzira upenyu hwavo.
Toda kuvatenda nokuti munhu anga ane pfungwa dzakatesvera, anga ane pfungwa dzokuti kana pane chisungo chaanenge aita, anga asingatududzi kumashure. Wedza zvava zvakanaka kana zvava zvakashata, asi vangoita chisungo chokuti takuenda nenzira iyi maiziva kuna vaMugabe hapana anodududza kwakutoenda. So tinozvitenda kuti gamba redu ratisunga toti famba zvakanaka mundara wedu.
Mutumbi wavaMugabe uchange uri kurufaro zvekare mangwana kuti veruzhinji vaonekane navo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Hama dzevaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, idzo dzakaungana kwakutama dzinoti dzinofara zvikuru kana mutumbi wevaMugabe ukavigwa kwazvimba kumusha kwavo. Arthur Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Vanhu vaswera vachimba nekudya vari pamariro avaMugabe. Mutumbi wavo uchaendeswa kwazvimba nemusi wesvondo. mumwe mugari amai Jessica Sande vati zvingava fadze zvikuru kana vamugabe vakavigwa kwazvimba sezvo changa chiri chishowo chavo
pakanzi vari kuigirwa kuno ndozvatinoda ndokune guvurao ndokune amai vavo ende chimwe chinotipadza tozvati mwana wedu mangwana kusenjino mukatimuona paanofanira kunge achiona sechivanhu chedu shamwari dzake vazvikuru vake vana vake vese vanenge vari panzvimbo saka kana vati kuHarare kunoenda vashoma kana kuti zvido zvevamwe vavo vavaishanda asi isu sevabereki semwana wedu taimuda panzvimbo
mumwe mugari wekukariba amai chionese mupfurusa vanga vari kwakutama vati vanorwadziwa nekubviswa kwakaitwa vamugabe pachigaro
tinotozvida kuti vavigirwe kuno kwazvimbo nekuti tiri kurwadziwa nezvakaitwa baba vedu
asi vamwe vakaita sambuya Maria Nowe vati havafari nekuti vamugabe vakavigwa kwazvimba hazvina chiremerera uye vanofanirwa kuvigwa pachikomo chavaiti ndechavo
nekuti chikombo chichinzwa vanonzi ndiwo vakachitanga saka zvakangokoshawo kuti tivaise panzvimbo yavakadi yavakatanga
muzvari Cornelia Masiyambwa vati hazvina basa kuti vamugabe vavigirwa kupi chero vavigwa murunyararo
isu tatiri kudai tiri kuchemawo semunhu aive purezidendi tete toradzika murunyararo hatisi kuti tinosarudza saidhi kumanzvimbo tinodiwa kuita sei kuchengetedzwa kwavo
vanhu vakawanda vanga vasina nhumbi dzine mufananidzo wavamugabe izvo zvanzi nevakawanda zvinoratidza kuti hurumende yanga isina hanya navo ndakamirira Studio 7 kwazvimba ndine Ata Chiguriwa
zvichakadaro dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti vamugabe vaifanirwa kugadzirisa nyaya yegukura hundi vasati vafa vanodzidzisa zvematongero enyika paWellesley College kuMassachusetts Dr. Chipo Dendere vaudza Studio 7 kuti pane zvizhinji zvakasiyiwa navamugabe zvisina kupedza kugadziriswa zvinosanganisa nyaya yegukura hundi nenyaya yevhu vachiti izvi zvasarira mumaoko ava Emerson Mnangagwa kuti vazvigadzirise tabata Dr. Dendere kuti tinzwe maonero avo
icho changa tinoti nematambudziko kumhuri yekwamugabe mhuri yekwakushungu kuna amai Grace Mugabe nevana vavo ndotanga nichidaro nekuti kunyange aiva munhu wataisabvumirana naye mupfungwa dzavo dzepolitics uye tichirangarirawo mavictims iye zvakaipa zvakaitwa navamugabe pachivanhu chedu isusu hatitongere vanhu saka zvakakosha kuti titange nekuacknowledge kuti pane mhuri yafirwa tadaro tinoonawo kuti kana tikada kutaura nezvelegacy yavamugabe tisinganzwisise kwavakanga vachibva iye yatinoti colonial states iye munyika yakanga yakaitwa kupambwa nemacolonialists zvinogona kuita kuti tisanzwisise humwe hunhu hwatinoona hwakaitwa navamugabe pamwe chete nemamwe maafrican leaders
chii chavakasiyira vanhu vezimbabwe
tisingavasununguri pazvakaipa zvavakaita asi kuti tikanzwisisa mastructures ecolonialism tinogona kunzwisisa kuti sei vakanga vane pfungwa dzavakanga vanadzo kuda panguva yeland reform kana zvimwe zvesovereignty asi tadaro tinoti ngationgorere mapolisi zavo ekutanga in the first tingati 10-20 years akanga ari progressive asi nekuwedzera kwenguva vakatanga kukoshesa kugara mumasimba kudarika hutano hwevanhu vavakanga vachitungamirira ndinoona sekunge ndipo pakaitika dambudziko ravo not just ravo ravamugabe but tingati dambudziko rezanu pf pamwe chete
zanu yakakanganisa papi uye yakashanduka sei
ipati yakatadza kuona kuti vaigona kuramba vachiisa vanhu mberi ndokutanga ivo kuzviisa mberi pamwe chete nekuda kutonga asi tichizotarisawo kuti nanhasi nhau yegukura hundi nyaya isati yadiscaswa ika vanhu vakakumbira regerero kana pachipiwa zvinopirwa zvichiitwa pachivanhu pedu zvinhu zvisati zvagadziriswa izvazvo and ivo sei mukuru pamhuri ndinoona sekunge vasiya basa ravaifanira kunge vakabata risina kubatwa zvadaro tinoti kune vamwe vakawana ivhu vari kupembera Asi kune vazhinji vasati vawana ivhu. Saka basa iroro rasarava Mnangagwa nesu vamwe vazhinji tichiripo. Kuti zvinhu zvinogadziriswa sei kuti nyika yedu igoenda mberi.
Dr. Chipote Ndere vari parunare kuMassachusetts ne Studio 7. Ngatimbotarisai zviri mumapepa nhau anhasi. MuFinancial Gazette mune nyaya inoti vekunze kwenyika vane mari vanotya kupinza mari yavo mune zvemabhizimisi muZimbabwe pamusoro pehurumende yavanoti haina gwara rinoonekwa rekuita zvemabhizimisi uye pamusoro pekuchora kodzero dzevanhu kwainoita. MuFinancial Gazette mekare mune nyaya inoti Zimbabwe ine zvikwereti zvemabhizimisi zvemabhiriyoni mazhinji kuvanhu nekumakambani anosvika mazana masere. Zimbabwe Independent rinoti vanhu vari muZANU-PF vave kutya zvikuru kuisirwa muchetura mune zvekudya sezvinonzi zvakaitwa kuna vaMnangagwa uye zviri kutaurwa nehama neshamwari dzava Constantine Chiwenga. Vavo vanonzi vari kufungira kuti vaChiwenga vanogona kuve vakaisirwa muchetura muchikafu. MuDaily News mune nyaya inoti Siemens yakwidza mari dzinobviswa nenhengo dzayo mwedzi wega wega nezvikamu makumi mashanu kubva muzana kana kuti 50%. MuDaily News mekare Zimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA yayambira mabhizimisi neruzhinji rwevanhu kuti inotarisira kuti pamwe dambudziko remagetsi richaita zviri nani kutanga kwegore rinouya muna kubvumbi. Muchikamu chino tinopa vateereri veStudio 7 mukana wekuti vazvitaurire vega zviri mupfungwa dzavo.
Ndakataura zuro kuti mistake yakaita kudzinga mangezi achifunga kuti unosvigona kutungidza muda wewit, kutungidza munda wemagrapes, kutungidza zvakadaro zvese zvine upenyu. Izvozvi zimba ripika $10 muZimbabwe ndo zviri kunofuti kuAustralia. Warungu wakabva watora nyika iyi wachitorera maaborigines ari kushupika maaborigines. Asi muri kuona zvakaitika, murungu wacho wakabva agadzira Australia kuigadzira kwete zvekutamba zvekuti you don't have to complain. Hino kwedu akadzinga magezi aya kwakuchitadza kuti odini kwakuchimboba mari dzekuisa blue roof. Imbe Mnangagwa iri kuborode brook mukaiona imi vanhu Studio 7 munofenda. Imhatso chaiyo imba munofenda imimi ana adoko musati mwane hana munofenda ngekunaka kweimba. Ini ndiri kuzvitaura izvi because ndiri kure. Ndikandaenda ndanga ndichingokutumirai maaudio kwedu kuchimani maduku hati ndiri kurwadziwa inini chionai akuda kukurwira chitunha ende ana unozi ana zvoo agona asi hazviiti chionai kurwadza kwazvo zvinobva zvibe kuti auye koiga sekuru ake auyi uri paexile. Damn it, man.
Mamuka sei mukoma tanonoka hwande nevateereri vese veStudio 7. Ini ndodawo kutaura pamusoro pavamugabe. Vamugabe vaive munhu aine chipo chekutaura uye vaisatya kumira kumberi kwevanhu vachitaura maonero avo. Vamugabe vakakwanisa kusimudzira dzidzo munyika yeZimbabwe. Chimwe chinhu chikuru chavakaita, vakakwanisa kutora ivhu kubva kuvarungu vakapa vanhu vatema. Asi vamugabe havana kukwanisa kusiya vabatanidza marudzi kunyanya mashona nemandevere. Vamugabe vaityora kodzero dzevanhu uye vaisada kupikiswa. Vaive munhu aive nemakaro emasimba. Vakaita kuti upfumi hweZimbabwe huinde kumawere uye ndivo vakakonzeresa kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvitize nyika zvichienda kune dzimwe nyika. Vamugabe vaizikanwa nekusaita sarudzo dzakachena. Ndatenda ndiri kutaura ndiri kuCape Town, South Africa.
tukona kuti zvekukotsa bobo zviri kushupa anhu ari kutadza kumukotsa ngatipete mukotsi kuyaichinyangadza kuti zvivazvo kuti vanga asinaurongeka banhu anoite kubvutana bvutana kana riri gamba aise kuyeoseka kuti asi kuda kuti iti gamba ukotswe ake zvekumba kwake zvekuti hakuna mamwe magamba akakotswa iri kumadzimba kwavo andabanini anaani hobvo ngandomuendese kwazvimba taramba anhu anoite manatso afa idhi akafa vanhu muchati wanga akanaka futi wakatiunzire zvekurya.
Makadii vashamara vatereri vestudio 7? Haine ndinangu avharekutoperese mberi kuno kumasvingo kuringo maine. Zvinhu zvakaoma munyika asi tiri kuchema yedu gamba iri varobert Mugabe vakashaya va tiungogwadziwawo tiungodai mwari wazama kufamba navo vavapewo pakugara.
Makadiniko vashamarari vestudio 7, vateereri vose, munosimba here kwamuri? Tinoda kutaura zvishoma pamusoro pemutumbi waMugabe uyo uri kungotenderedzwa matunhu ose munyika zuva nezuva, vachitowedzera makosti pamusoro pemari nemazimari yose aiwestiwa mudharawo yaari kunze kwenyika. Achitizva paparirinyatwa dei zvanga zvakaitikira paparirinyatwa zvaiva sinani, tarisai mamiriyons nemamiriyons akangoinda chiti nenhau yekuda kwomunhu wani. Izvizvi ukatarira kujohannesburg kune zvizvarwa zvenyika yezimbabwe zvakawandisa zviri kuda rubatsiro rwekuti dzidzokere kumusha zvakasangana nedambudziko rezinofobia, asi hakuna kana ari kuvacheuka. Vari kungomberereka nendege iyoyo nechitunha ichocho vachispenda mari dzakawandisa nokuda kwechitunha hwani. Nyika yezimbabwe ngaive nerudo nevanhu vayo, ngaive nerudo nevapenyu zvavo. Zvokuda kuzoratidza munhu rudo afa izvi zvinoratidza kusafunga. Tiri kumashure varume, ngatidananei tichiri vapenyu, ngatiratidzanei kudanana tiri vapenyu tichibatsirana mumatambudziko. Ndatendangu, ndini Morisi, tiri pano panonzi paudi spirit apa.
Makadii henyu vashamarari? Ini ndoro zvizvagwa zvemuzimbabwe, ndotaura ndiri kuNamibia. Kufa kwaMugabe takakunzwa, asi kuti nyaya dzavakuitika dzevanhu vavakutaura zvemaslogan parufu apa hadzisi kutibata zvakanaka, nokuti vanhu vavakuita maslogan wekuti pamberi neZANU-PF ipo pari panhamo apa Mugabe wacho vakatomudzinga pachigaro. Hazvina kunaka izvozvo. Vanhu kana vaenda parufu ngavazive zvokutaura, vachatikonesa kuti titeerere studio 7 zvakanaka. Ngavazive zvokuguta sadza vari panhamo ipapo vachiita zvinhu kwazvo.
Halo, muri weZimbabwe, makadi zvenyu? Indeswa Simon, ndiri pano paPretoria apa. Indoona sori zvaita vaMugabe zvaitova nani pane zvipi aunanga gwapa rezvino. Varitouraya nyika zvachose, vanhu varitambudzika kuna kana chii kana chakachinja papapinda vamunangagwa svika pari zvino. Hapana touraya nyika, vaMugabe vaitori nani. Ukatikatarira chaizvoyazvo mose mukatarira kuti baba papinda vamunangagwa 2017 svika izvozvi pane chakachinja here? Hapana kana chinhu wani chakachinja. Saka tikatarira vaMugabe vaitova nani, vaMugabe vaitova 100% mudanzirikiwa na Munangarwa.
Avo vange vari vatereri vestudio 7 vari munzvimbo dzakasiyana-siyana vachitaura vega maonero avo. Aya mashoko avo asina chekuita nestudio 7. Tinokukokai kuti mutitumire mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzedu dzinoti 001-202-465-0318 muchitaura zvamunofunga pane zviri kuitika. Ngatimbotarisai zviri kuitika mune dzimwe nyika. Azvanzi yomutungamiriri weSaudi Arabia Hasa bin Salman yakawanikwa ine mhosva yekurova nekupamba mushandi wayo akatongerwa mwedzi 10 mujeri. Hasa bin Salman, mwanasikana wega wemutungamiriri weSaudi Arabia Mohammed bin Salman, uyo akatongwa asipo nedare rezimhosva muParis, akanzi abhadhare mari inoita zviuru 10 nechimwe zvamadhora. Mutori wenau wekuTanzania akasungwa muna chikunguru mushure mekushora mtungamiri wenyika ava John Magufuli akamiswa mberi kwedare rezimoswa nezuro achitadza kufamba uye asina simba rokumira ega. Eric Kabandera ari kupomerwa mhosva dzakawanda dzinosanganisa kufurira vanhu kuti vapandukire hurumende. Muchuchusi wenyaya iyi akaudza dare rezimoswa kuti mhosva dzakaparwa naKabandera hadzisati dzapera kufefetwa, zvinoreva kuti haasi kubudiswa mujeri pari zvino. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Gakava pakati pevanhu gumi veDemocratic Party vanoda mukana wekukwidza kuve mutungamiri wenyika richangopera chikuva chipfupi chapfuura. Mukukakavadzana kwavo, vashora zvirongwa zvevamwe vavo asi vanyanya kushora zvikuru munhu wavanoda kubisa pachigaro vaDonald Trump veRepublican Party. Amai Kamala Harris vapomera vaTrump mhosva yekukurudzira ruvengo nekuchichidzira vanhu. Vakwikwidzani ava vapedza nguva zhinji mumaawa matatu avo vachitaura pamusoro pezveutano, vachiti hurumende inofanira kupa vanhu vese insurance isingadhuri kuti vakwanise kurapwa nguva yese yese yavanenge vachida kurapwa. Vakwikwidzani ava vashora vaTrump pamusoro pehondo yezvemabhizimisi yavari kuita nenyika yeChina nguva imwe chete yavari kuedza kupamidzira kuita zvemabhizimisi nenyika dzekuEurope. Pari zvino vanoongorora zvesarudzo vanoti vaimbo yemutevedzeri wavaBarack Obama vaJoe Biden ndivo vanoratidza kudiwa nevanokwanisa kuvhota vachiteverwa navaBernie Sanders, kwozouya amai Elizabeth Warren. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvanga zviri munhau. Vaimbova mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vanonzi havasi kuzoradzikwa kumarinda eHeroes Acre. Vakawanda vakakuvara kuRufaro Stadium nezuro vachimhanyira kunoona mutumbi wava Mugabe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ndokusiyai muina Chris Gande munhau dzekisindebele.
Só com isso, cara.